This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina, chivabvu 29, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri weMDCT oronga kusungisa bepanhau reHerald neZBC zvichitevera nyaya dzaburitswa dzine chekuita nekurwara kwavari kuita.
Mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vanofenda vari pabasa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaiva murwiri wehondo yerusununguko uye vaishanda namushakabvu Solomon Mujuru navanikita Mangena muchikwata cheZimbabwe People's Army kana kuti Zipa munguva yehondo vaWilfred Manda vakashaya nezuro kuchipatara cheParirenyatwa Hospital mushure mekurwara kwenguva yakareba. Zipa yaiva mubatanidzwa weZipra neZandla munguva yehondo uye yakaombwa muna 1976 kumutsiridza hondo yerusununguko. Yerusununguko mushure mekunge paita kunetsana muZanu PF mushure mekufa kwava Herbert Chitepo uye kumbosungwa kwakaitwa vaJosiah Tongogara kuZambia. Vamhanda vaizikanwa nezita rechimurenga rekuti Dzinashe Machingura. Vakarwira hondo yerusununguko vanotiwo panyaya dzekuronga nyaya dzehondo vamhanda yaive shasha. Vakabuda munyika muna 1971 vachibva kuchikoro nevamwe vavo vachitiza vasori veSpecial Branch vachipinda muBotswana vakazoenda kuChina kunodzidzira mabasa echiuto. Vakambogarawo kumugagawo camp kuTanzania uko vakaumba Zipa nevamwe vachizobvako vachienda kuMozambique kunorwira hondo yerusununguko.
Vamhanda vakambosungwa pakaparadzwa Zipa neutungamiri weZanu mushure mekunge hurukuro dzerunyararo dzekuGeneva dzakundikana. Pakawana nyika kuzvitonga kuzere nekutya kusungwa nehurumende yavaMugabe, vamhanda vakaenda kunze kwenyika kunodzidza. Asi muna 2000 ivo nevamwe vakaumba sangano reZimbabwe Liberators Platform rekumirira vanhu vakarwa hondo yerusununguko.
Kuti tinzwe zvizhinji nezverufu rwavo, tabata mwana wemunin'ina wavo munyaradzi Manda uyo ari kutaura akamirira mhuri.
Manda vanga vachirwara kwekanguva manje, tongoti taka gore rakapera vakabatwa colon cancer. Vakazoenda undergo avo chemotherapy kwemwedzi inenge 6 from last year to early this year. Pakazoitwa matest ekupedzisira pakaonekwa kunzi cancer yanga yapera. Unfortunately pane zvimwewo zvavanga vachirwarawo nazvo, vanga vachikomplaina makumbo nekupera simba ndedumbu ravo ranga rakazvimba. Izvi takangonzwawo nemadokta vachiti zvogona kunge zvakakonzerwa nemagasi kamu pamwe mvura zvava zvakolekta mudumbu mavo. Saka takapa pane maarrangements ekuti zviedze kudrainwa kuti vave more comfortable mumararamiro avo anga vachiita. Saka izvi zvakataifarwa kuzviita kubva last week. Unfortunately kwaaifanwa kuenda kuWest End Hospital kwakashayikwa mubhedha kubva last week. This week ndopa vakazodecida kuti ngatiende kuParirenyatwa tione kuti procedure yacho inenge yaitwa here. Pavakapinda muhospital mari mwezuro ayo takatarisira kuti procedure iyoyo ichaitwa igopera, asi unfortunately havazokwanisa kubuda, vakazoshayika nezuro.
Pane urongwa here huripo hwekuradzikwa kwavo kusvika pari zvino?
Urongwa hausati hwanyatsobuda zvakanaka, tichiri kumirira kuti tigare pasi semuri.
Asi vanhu vakaungana papi pari zvino?
Pari zvino tiri panhamba 7 Sudbury kumbona fiondo kwa wanga wachigara mazano.
Vamunyaradzi Manda, mwana wemunin'ina waWilfred Manda, vanga vari parunare muHarare. Tabata unyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi kuti tinzwe maonero avo nezvemufi.
Charasikirwa negamba reZimbabwe mungatarira mujanati yamachingira ndeumwe wayakala varwiri vehondo yeSununguko. Varwira kusununguko havana kunyararira ipapo. Kunyange tava izvezvi munyika matiri nenguva isiri vanga vachindotaurawo vachiti nyika inofanira kuva neutongo hwejekerere. Kutambira zvakanaka voruzhinji vachitarisidza kuti zvido zvavo zvakadzirisa. Saka ndati tarasirwa negamba reZimbabwe, kwete gamba rokuzira muhondo yerusununguko chete, asi gambawo rakaramba richitarisa kuti zvakarwirwa hondo yerusununguko zviri kuzadzikiswa here.
Pane mukana here wekuti vangaradzikwe kuiroseka?
Ndiona kuti kuti vaiswe kunani nairoseka zvinotinetsei nokuti ivo pa kunyanga chaiko chaiko vachiri panguva ihondo havana kuwirirana nevari kutungamirira izvozvi. Saka izvozvo zvinogona kunetsa kuti vapinde ikoko. Kuti muchaona kuti kuti tapinda murusununguko vakaramba vachitsoropodza kutonga kweZANU-PF. Mukatarira nyaya yeugamba hwenyika izvozvi inyaya yeZANU-PF ino zvikuru sei zvinotaurwa kuti wanga uri munhu weZANU here. Vashoma vakapinda paya vanga vambosiya gwara reZANU-PF. Izvikuda tingangotaura navatekeri. Asi vazhinji vakambosiya ZANU-PF vakaitawo zvimwe vapindi paya. Saka kuti vadzino vapinde paya ndiona zvinotinetsei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare.
Mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai vanoti vachaendesa bepa naure Herald pamwe nenhepfenyuro yeZBC kumataredzi mosva vachipomera makambani ehurumende maviri aya mosva yekusvibisa zita ravo pamusoro pekurwara kwavanga vachiita. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vatsvangirai vanoti vari kutora matanho aya sezvo bepa nhau reHerald raburitsa mashoko ekuti vakatiza kuchipatara muHarare vasina kubhadhara mari yekurapwa yaidiwa nechipatara ichi inoita zviuru zviviri nemazana matanhatu emadhora. Bepa nhau iri raburitsawo mifananidzo yavatsvangirai vasina bhutsu vakapfeka mbatya dzemuchipatara vachibva pachipatara. Izvo zvinonzi nemutauriro wavatsvangirai vaLuke Tambonyoka hazvisi zvechokwadi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemakombiyuta dzaudza Studio 7 kuti mifananidzo yaburitswa nebepa nhau iri yakagadzirwa mukombiyuta kuti iite kunge yechokwadi. VaTambonyoka vati vatsvangirai havana kumbobvira vatiza pachipatara vasina kubhadhara sezvataurwa nebepa nhau reHerald.
Tiri kushama nemanyepo akadaro nekuti vatsvangirai vakabhadhara mari yavo. Vatsvangirai vakabuda muchipatara nezuro nenguva dza11 mari yavo yechipatara ikasara ichibhadharwa na12 an hour later sekuirana kwavakanga vaita nevakuru vechipatara. Vatsvangirai vakabhadhara mari yavo inova yanga iri $4,358.53. Sekutaura kwandaita ndakupai makopis emaresiti akabhadharwa nezuro akadhindwa nechipatara chacho kuti vabhadhara vatsvangirai nhasi musi wa28 May anova nezuro mari yavo. Saka tiri kushama kuti zvese manyepo aya ari kubva kupi.
Vaenderera mberi vachiti vatsvangirai vakabhadhara bhiri ravo remari inoita madhora zviuru zvina nemazana matatu ane makumi manomwe nematanhatu vakatopiwa chenji mushure mekubhadhara mari iyi. VaTambonyoka vaburitsa matsamba anoratidza kubhadharwa kwemari iyi vachiti mari iyi yakabhadharwa mushure meawa imwe chete vatsvangirai vabuda muchipatara. Vati vatsvangirai vakabuda muchipatara umu vawirirana nevakuru vepachipatara ichi kuti vachabhadhara mari yavanga vanzi vabhadhare musi umwe chetewo. VaTambonyoka vati pane urongwa hweZANU-PF nevasori hwekusvibisa zita ravatsvangirai. Pasvika Studio 7 pachipatara panga pachirapwa vatsvangirai, mumwe mukoti wepachipatara ichi ati mapurisa ayo anzi anga achitungamirirwa naChief Superintendent Crispin Makedenge asvika pachipatara apa akatora magwaro anoratidza kurwara kwanga kuchiita vatsvangirai zvisinei nekuti mutemo unoti kurwara kwemunhu kunofanira kuzivikanwa nanachiremba nemurwere chete. vatambori nyoka vashora zvinonzi zvaitwa nemapurisa izvi.
Panyaya dzakawanda dzinosanganisira vanhu vekuchipatara vakataura nyaya dzekunyeba, posanganisirawo nyaya dzemapepa nawo ari kutaura nyaya yekunyeba, vatsvangirai vataura negweta ravo. Tichanzwa kuti gweta ravo rinenge richitora action ipi, asi nyaya muri kutaura yekuti vamakedenga vaenda kuchipatara, ndinofunga kuti inobva yangoratidza kuti ZANU inopindira nepasina nebasa rese. Unoshaya kuti kurwara kwavatsvangirai kunei nestate, kunei nemapurisa, kunei nemaCIO? Izvi zvinofanira kutipa mibvunzo yakati wandei. Ndava inyaya iri pachena yekuti munhu anorwara achienda kuchipatara. Izvo kuti zvaane chekuita nemapurisa nemaCIO nelaw and order, tinoshaya kuti law and order nemapurisa vapinda papi panyaya yekurwara kwemunhu? Ari kunzwa kuneta sekutaura kwayakaita ana chiremba wake, ari kutariswa nemachiremba. Zvine chekuita nei nemapurisa nestate? Zvinofanira kutipa mibvunzo yakati wandei.
Vatambori nyoka vati vatsvangirai vanga vachitariswa nanachiremba pachipatara ichi, vakanzi vanofanira kuzorora sezvo vachiti vanachiremba vakavaudza kuti vakanyanyoshanda zvakaomarara. Masvondo apfuura vatsvangirai vanga vachiita misangano nevatsigiri vebato ravo munzvimbo dzakasiyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington.
Mukuru wemapurisa vaAugustine Chiuri vanonzi vafenda vakadonha nhasi masikati apo vanga vachiona mapurisa apedza kudzidzira basa paMorris Depot. VaChiuri vanonzi vazobatsirwa negurukota rezvekurima Dr. Douglas Mombeshora. Zvinonzi mushure mekufenda kwavaita, urongwa uhu hunonzi hwambomiswa kwemaminitsi makumi maviri. Mushure mekunge vaita zvakanaka, urongwa uhu hwazoenderera mberi. VaChiuri vakakumbira ruregerero kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vakuru vakuru vemapurisa pamwe neveruzhinji vanga vari pachiitiko ichi.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakanganwa kutibatawo pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Mutungamiri weNigeria vaGoodluck Jonathan vanoti hurumende yavo icharamba ichiita zvose zvainokwanisa kuti vanasikana vakapambwa vanodarika mazana maviri vadzoke kumba. Vanasikana ava vakapambwa nechikwata cheBoko Haram mwedzi wapera. Mumashoko akatapwa aburiswa nhasi, vaJonathan vati pava nemazuva makumi mana nemashanu kubva musi wakapambwa vanasikana ava. Vapika kuti vacharwisa zvakadzama vose vanoita mabasa eugandanga, uye vati vaudza mauto nemapurisa kuti ashandise zvose zviri pamutemo kupedza mabasa akaipa ari kuitwa muNigeria.
Vakuru vakuru vemuAustralia vanoti ndege yekuMalaysia iyo isiri kuzivikanwa kwairi haina kuwira kuchamhembe kweIndian Ocean, uko kwanga kuchinzwikwa kurira kwemishina inonongedza nzvimbo inenge ine ndege iri pasi pemvura. Izvi zvataurwa nhasi zvichitevera rwendo rwekupedzisira rwengarava yepasi pemvura isina mutyairi yadzoka isina zvayaona. Mumashoko emubatanidzwa aburitswa sangano reJoint Agents Coordination Center rati Bluefin 21 haina kuona zvinoratidza kuti ndege iri kutsvagwa iyi iri pasi pemvura pavari kutsvaga.
Ari kutsvaga kuti asungwe neAmerica zvichitevera kuburitsa kwaakaita mashoko nemagwaro ebazi reNational Security Authority Edward Snowden anoti anoda kudzokera kumusha kwake kuAmerica. Achitaura kekutanga nenhepfenyuro yemuAmerica yeNBC TV nemutori wayo wenhau Brian Williams, Snowden anoti anozviona semunhu anoremekedza nyika yake zvakanyanya akati kudzamara adzokera kumusha pari zvino achambokumbira Russia kuti iwedzere nguva yake yeupoteri munyika iyi. Dzimwe nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF dzinonzi dzakawana mari kubva kuhomwe yaifanirwa kubatsira vechidiki kuti vazvitangira mabhizimusi avo pasi pechirongwa chekuendeswa kwehupfumi kuvatema kuburikidza nekupundutsa vechidiki. Izvi zvataurwa pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekuendeswa kwehupfumi kuvatema. Komiti iyi yaudzwa nhasi kuti vamwe vadarika makore makumi matatu nemashanu ekuberekwa vanosanganisira umiriri wemberengwa East muparamende vari veZANU-PF vamakosini Hlongwane pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wesangano rinorwira kuendeswa kwehupfumi kuvatema reAffirmative Action Group kana kuti AAG vachamuchiwanza vakawaniswa mari kubva mumamiriyoni makumi maviri emadhora ari kubhanga reStanbic yakanangana nekubatsira vechidiki. Mari iyi inonzi yaifanirwa kukwereteswa vechidiki vane makore ari pakati pegumi nemasere kusvika pamakore makumi matatu nemashanu.
Mukuru mukuru wedivi rezvemabhizimisi mubhanga reStanbic vaPatterson Mahachi vanonzi vaudzawo komiti iyi kuti kunyange hazvo vanhu vaitarisira kukwereteswa mari iyi vari pakati pezviuru zvishanu zvemadhora nezviuru makumi maviri zvemadhora, vamwe vaikwereteswa mari iyi vaikwereteswa mari dzaisvika chidimbu chemiriyoni yemadhora. Zvinonzi vataurirawo komiti iyi kuti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevakawana mari iyi zvinobva mudunhu reHarare chete, kunyange hazvo mari iyi ichinzi inofanira kubatsira nyika yose.
Kugoverwa kwemari iyi kwagara kuine mitauro, vamwe vachinyunyuta kuti pane chikiribidi chiri kuitwa uye kuti vebato rimwe chete reZANU-PF ndo vari kungowaniswa mukana. Zvinonziwo vazhinji vevakakwereteswa mari idzi havasi kuratidza kana hanya yekudzosera zvikwerete izvi kuitira kuti mari iyi ibereke kuti ibatsirewo vamwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revechidiki reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe vaSidney Chisi pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vaMorris Ngwenya. Tatanga nekubvunza vaChisi kuti vanoti kudii nemashoko apirwa kukomiti yeparamende iyi.
Vakandemiri zvinhu zvabuda reparamende isusu kwatiri nekwatakagara hedu hazvina kunyanya kutishamisa, nokuti takagara tazhamba kubva kare tichitizvo purogiramu yeyouth funding haisi kunyatsokufamba mune zvakanaka, nekuti tinoona kunge iri kungobatsira avo vega vanenge vachingozivikanwa kuti vanozivikanana nanhingi, vakabatanana nanhingi, zvikuru sei vanenge vari mumapato ematongero ezvenyika, zvikuru sei bato reZANU-PF. Dambudziko riripo idambudziko rekutizvo purogiramu iyi yanga yaa purogiramu yanga isingachaitirwi kupundutsa vana vechidiki.
Vangwenya, munoti ione zviri kutaurwa ona vachisi?
Zvinosiririsa kwazvo kuona kuti ivo vemabhanga vaakutevedzerawo tsika yeuori iyi. Chinangwa chakaitirwa kuti mari inge ichiburitsirwa hari nekumabhengi inyaya yekuti taiziva kuti pakati pedu pane vanhu vane makaro, pane vanhu vane udyire, vanenge vachida kungotora zvese zvirongwa zvatangwa naPresident Mugabe, vanenge vachida kungotora vari ivo. Ndosaka zvakanzi mari iyi iende nekumabhengi, uyezve semaziviro ataita veruzhinji vemabhengi ava vaifanira kunge vasingapi munhu mari, vasingatambidzi munhu mari, vaifanira kunge vachipa mari kumasuppliers. Kana plani yako yanga iri yekuti wewe unoda kutanga huku, ivo vaifanira kubhadhara mari ichienda kune vanosupplya nhiyo dzacho. Ndo zvataiziva. Zvino zviri kutishamisa kunzwawo kuti munhu kana kuti individual akawana mari ichirudzii.
Vachisi, vemabhanga vaitadzawo heri kuona kuti uyu munhu haakodzeri kunge achiwana kubva kuhomwei.
VaMahachi, kutaura kwavaiita kune vanhu veparamendi vanovaivo vanotsinidzira mutemo inyaya yekurakidza kuti mabhangi pachavo ivo anga asitorinawo kana simba kuti mari inofambiswa sei. Otherwise dei yanga iri nyaya yekuti izvo mabhengi anga achiziva kuti zvinofambiswa sei zvinyatsoitwa pamutemo webanking system chaiyo chaiyo. Handifungi kuti paita madambudziko akadaro. Isusu patakamboita meeting neInfrastructure Development Bank of Zimbabwe neCAB nadeputy minister weyouth vakatitaurira isusu kuti izvo prosesi inototangira kumawadi, woselektwa kuwadi, wabva ipapa woendeswa kudistrict, wabva kudistrict woendeswa kuprovince, ende vanhu vanenge vachiita basa irero ndovanenge vachinzi mawadi officers, mayouth officers oma constituent officers ma youth atinoziva isusu kutizo vaka zonza avo vakunzi vakushandira hurumende vanga vari mamilitia akabva kuna na border gate training center ndo vanhu vatinoziva vari mamilitia ezanu PF macommunity ndo vanoita vetting yachona saka parinozonosvika kubank uko hakusina munhu achati no
vangwenya
ndoda kuti vachisi vagadzirise pavari kuti uori wezanu PF nokuti zanu PF inambobvira yagadzira gwara rekuti munhu mumwe chete kana kuti vanhu vashoma vave ivo vanobhenefita vanhu vacho ivavo vari kutaurwa mukavatarisa vakakoshei kuzanu PF zvekuti vangabve vagadzirirwa system yekuti vave ivo vanobhenefita bazi hakuna zvinhu zvakadaro ungoriwo uori unenge wapinda muvanhu vane uori vachibatana nevemumabhengi vane uori
vachisi mari yakapiwa vasingakodzeri ingakwanisa here kudzoswa tichiona kuti vacho vamwe vaifananga vachiwana kubva kuchirongwa ichi havana chavati vawana nanhasi
vakandemiri unodzora sei mari bhozi paunodzora mari kaunotanga mbobvunza kuti wakamboiwana sei iwo chinzi makosi ishomwani ndo dambudziko rekutanga rechipiri nderekuti izvo ipapo achona pataimboti ava ndo vatiri kupa mari ava havasi kupa mari zvinhano zvaitorwa kuti izvo panokwanisa kuti izodzoka ndezvipi nokuti haungopika munhu mari yakawanda kudaro yekuti unofungwa kuti achaidzora aa dambudziko riripo nderekuti Zimbabwe neculture yayo haibhadhari zvikwereti iyo hurumende chechayo haitobhadhari zvikwereti ike zvine totadza kuwana mari kubva kune dzimwe nyika nenyaya yekuti hatidzoreri zvikwereti saka dambudziko rekuzotanga kuzoti maiti ngaachange kuchiteverwa ike zvino maiti ndo adi
vangwenya mashoko enyu yekupedzisira zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri
maonero andinoita minister of youth and indigenization iko zvino honorable francis nema munhu akasimba zvichaizvo nemashoko avanotaura zvinotarisira kuti vachatora matanho kuona kuti mari iyi yadzoka uyezve nekuti vechidiki vave ivo vanobhenefita muzvokwadi kwete kuti vashoma vanobva vaita uori vachivhiringidza zvirongwa zvakaitwa napuresident mugabe zvekuti vechidiki vave vanowana mabasa
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vamurisi ngwenya manzwawo zvakare kubva kumukuru weyouth initiative for democracy in zimbabwe vasidney chisi vaviri ava vanga vari parunare muharare nestudio 7
muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika pamari dzinofanira kunge dzichibatsira vechidiki dzimwe mari dzichinzi dziri kukweretwa nezvematongerwo enyika vadarika makore akatarwa
kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk
kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu www.studio7news.com moenda pakanzi live talk mofona international access code yenyu panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk muri kubritain america nedzimwe nzvimbo
bato reMDCT rinoti harisi kuvimba neurongwa hwehurumende hwekuda kuvandudza mutemo wekuendeswa kweupfumi kuvatema richiti zviri kuda kuitwa nehurumende yezanu PF zvichatoomesera vekunze vanoda kusima mari dzavo
vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muMDCT uye varivo gurukota rinoona nezvemakambani pamwe nekutengeserana muhurumende yeparutivi yeMDCT vatapiwa mashakada vaudza vatori venhau kuti chirongwa chehurumende chekuendesa upfumi kuvatema chairi kuda kuvandudza chichatadzisa vekunze vanoda kusima mari muno kuti vasime mari dzavo muzimbabwe vamashakada vati ongororo yavo yemavandudzirwo ari kuda kuitwa mutemo weindigenization yakaburitsa pachena kuti hurumende ndiyo inenge iriyo ine zvikamu zvese mumakambani kunyange hazvo vekunze vakaisa mari yavo mumakambani aya pari zvino mutemo unosungira kuti vekunze vave nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe chete kubva muzana mumakambani
production sharing yakatoshata yakatoshatisisa 51% ingatonge nhane nokuti production sharing inenge yakutaura kuti 100% government inenge ichiita take everything 100%
vamashakada vati zviri kuitwa nehurumende izvi zvinoratidza kuti hurumende yapererwa nemazano vachiti hurumende iri kuita mutema rege pazvirongwa zvayo zvose zvavati hazvina chazviri kubatsira muupfumi hwenyika
hurumende yezano hainambozogara yakagona kugadzirisa upfumi hwenyika chavangangogona kunguraya upfumi hwenyika zvavari kutaura kuti vanoda kugadzirisa indigenization kutoda kutowedzera kuita confusion kuma investors nokuti 51% ya inoramba ichingovapo enda vasoda kuibata.
Hurumende inoti iri kuda kuvandudza mutemo wekuendesa upfumi kuvatema kuitira kuti igogovana mari yezvinenge zvatengeswa kana vekunze vakasima mari yavo mabhizimusi avo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wezanu PF varugare gumbo kuti tinzwe kuti vanoti kudii pamashoko ava mashakada aya. Asi dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti vekunze havasi kuda kusima mari yavo muZimbabwe nepamusana pemutemo wekuendesa upfumi kuvatema wadzinoti hauchengetedze zvido zvevanhu ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, sangano reEuropean Union rinoti rakagadzirira kupa hurumende yeZimbabwe mari inosvika mamiriyoni mazana matatu ane makumi matatu nemana munambudzi ndounge hurumende yeZimbabwe yavandudza zvinhu nekuunza utongo hwejekerere mukupera kwegore rino. EU ichaita musangano pamusoro peZimbabwe munambudzi kuti ione kuti zvirango zvose zvabviswa here kana kuti kuregwa zvichienderana nemamiriro ezvinhu. Parizvino EU inobatsira Zimbabwe kuburikidza nemasangano akazvimirira oga uye sangano reUnited Nations. Asi hurumende yeZimbabwe haisi kupiwa mari kuti iite mabasa anenge achida kuitwa.
Zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru vezano PF muna 2002 neEU nenyaya yekutonga nedemo. Asi zano PF inoti zvirango zvakauya nekuti yakatora minda yevachena. Pamusangano wakaitwa nezuro pakati peEU nehurumende nemamwe masangano akazvimirira, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakati vane chivimbo chekuti EU ichabvisa zvirango zvose munambudzi. Vakatiwo Zimbabwe yakagadzirira kudyidzana nesangano iri. Mumiriri weEU muZimbabwe vaAldo de la Ricia vanoti Zimbabwe inofanira kuzadzikisa zvido zvevanhu zvavanoda kuti zviitwe. Vatiwo vakagadzirira kudyidzana nehurumende uye kuipa rubatsiro.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vanoti havana chivimbo chekuti hurumende yeZanu PF ichashandura zvinhu kusvika munambudzi.
Panosvika mwedzi wembudzi, Zimbabwe inenge isati yagadzirisa zvishanduro zvainofanira kuita pakuti ibvumirwe kubatsirwa nenyika dzekumadokero kunyanya dzeEuropean Union. Zvinosanganisa pakugadzirisa zvinhu zvino mitemo inoitwa kuti iyo iwirirane nebumbiro remutemo constitution yakabvumiranwa nayo. Inobvumidza vanhu vakawanda vanosanganisa vari kunze kwenyika yeZimbabwe kuti vavote. Mutemo iwoyo hausati wagadziridzwa. Mutemo uri kukanganisa mamiriyoni anopfuura mana evanhu veZimbabwe vari kunze kwenyika vasiri kubvumidzwa kuvhota. Mutemo unofanira kugadziriswa iwoyo kuti uwirirane nebumbiro remutemo. Nemwe mitemo yakawanda yezvemapepanhau yemamedia reforms yakawanda naposa nevamwe vakadaro vese vachiri kutadzisa vanhu kuita musangano yavo ine zvakawanda zviri kuda kugadziriswa.
Nyanzvi munyaya dzezvekutyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vari parunare kuBritain.
Vateereri, tine kuyeuchidzai zvakare kuti Studio 7 iri kukurudzirai kuti musarudze shasha dzenyu dzenhabvu dzemuAfrica muchirongwa cheVOA cheshasha dzenhabvu muAfrica mutimu yegore rino ra2014.
Kuvhota kuri kupera musi wa12 chikumi uye munogona kuvhota panhare mbozha paindaneti kana kutitumira maSMS mazita evatambi vamunenge masarudza kunamba dzinoti 1-202-670-1867.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri weMDCT oronga kuendesa kumatare bepanhau reHerald neZBC zvichitevera nyaya dzakaburitswa nenhefenyuro uye bepanhau iri nezvekurwara kwavatsvangirai.
Mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vanofenda vari pabasa vakazobatsirwa negurukota rezveminda Dr. Douglas Mombeshora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyera naChris Candle.